Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi muvuro gunyana 11-2017. Kusawirira na kurimuza no PF kubuda pachena pa msangano wakaitwa ne mugovera ne mutungamiri webato iri va Robert Mugabe newe chidiki webato ravo kumashonaland central uko va Mnangagwa vakabatwa batwa pachishandiswa mashoko anoratidza kuti ari kuvapuma uroyi wekukonzera kusagadzikana mubato iri. Vakadzingwa muzano PF vari muutungamiri wevakarwa hondo musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association voshora danho rava kutorwa nebato rakavadzinga rekuita Congress yechimbi chimbi yekutsvaga utungamiri hutsva wevakarwira nyika. Ongororo yakaitwa neGlobal Witness inoti vakuru vakuru muchiuto voramba vachiwana mari inobva kumangoda iyo isiri kushandiswa nenzira yekubatsira ruzhinji asi ichishandiswa mukudzvanyirira kodzero dzevanhu. Bhanga guru renyika rinoti richaburitsa mari inoita mazana matatu emamiriyoni emabond notes kuitira kurerutsa dambudziko rekushaya mari munyika. Mutambo pakati peDynamos neHighlanders weBattle of Zimbabwe Part 2 unoita mirizhonga. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa makakatanwa ari kuitika muzano PF zvichitevera musangano wakaitwa kubindura mukupera kwetsvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.